Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 15th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the state of the health sector in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindevele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in Zimbabwe.
Zimbabweans have questioned Vice President Constantino Chiwenga's move to seek medical treatment in neighboring South Africa when the country is facing serious shortages of drugs in state hospitals. According to the state-controlled Herald newspaper, Vice President Chiwenga is receiving treatment for injuries he suffered in a bomb blast at White City Stadium in Bulawayo at a ZANU-PF rally before the July 30th harmonized elections.
This move has actually infuriated Zimbabweans who say Chiwenga and other state officials should always seek medical treatment in the country and not outside Zimbabwe in order to experience what they are facing whenever they visit state hospitals.
The country is facing critical shortages of drugs for curing some ailments, including cancer, tuberculosis, high blood pressure, diabetes, and several others. Pharmacies in Zimbabwe say they need at least $45 million to retool in order to import some of the critical drugs that are in shortage.
More than 90% of drugs in public hospitals are supplied by donors, while private pharmacies mostly rely on imports. Some of the donors are the United Nations Children's Fund, the United Nations Global Fund, United States President's Emergency Plan for AIDS Relief, and the United Kingdom's Department for International Development.
So if you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yeah, I'm here piloting.
Yes, not drugs, it's
no
daka.
No.
No.
Yeah.
Yes.
Amapilisi?
Yes.
Mazulapas kuma amapilisi cancer, amapilisi tuberculosis, oguti.
Amapilisi omzimba.
Omzimba, yeah, uti muntu apili.
But you know, some people, if you say drugs, they just think uti uruta urashumwe.
Ezindebeleni, amadrugs is dakwamiswa.
Dizoso.
So, asikhulume nge dakwamiswa.
No.
Yeah. So, zulukandaba kunjalo ke, lamhlanje, sikhuluma ngakhona ukuhluphaya kwele Zimbabwe. Siyabona ukuthi abantu abanengi bakhala ngokuthi ke akula amapilisi. Ukuthi abaphilise phela. Lapha sikhuluma ke ngama-drugs anjengoloko ukuthi kulungisa abantu emzimbeni nxa bele igcwala lengculaza i-cotrimoxazole yena leyo kuthiwa ayisekho. Kuzobuya ke lokunye okuthize ukuthi nxa umuntu ele-high blood pressure, umuntu ele-cancer, ele-diabetes, amaphilisi wonke lawa kuthiwa uthwala nzima ukuze uwathole. Kambe kwenzakalani kule Zimbabwe? Siyabona ukuthi isikhathini esiningi nxa abantu abakhulu ku-government begula bahanyiswa kwele South Africa. Siyabona u-general uConstantino Chiwenga yena ongumsekeli kamongameli ukhona ngale ke kwele South Africa lapha elatsho khona. Sizwile ke umnumzana George Jaramba oku-president's office ekhuluma ngokuthi ongani kukhona yikuthi umnumzana uChiwenga walimala ngesikhathi kubhonjwa laphana eWhite City. So ke uthwalele khona ngale ukuthi bamkhangikhangele uthi hayi ungani uright. So singazi ukuthi ubona njani ndaba lomfowethu.
Ndizvozvo Gibbs. Nhasi vadiwa vateereri nevatariri tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika. Kazhinji nyaya dzezveutano nezvimwe zvinonetsa hadzingoperera ipapo zvinenge zvichibva kana kumatambudziko anenge akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi. Saka tiri kutarisa kuti zvii zvikonzero zviri kuita kuti munyika munzi hamuna mapiritsi, hamuna mishonga inodiwa. Zviri kuitawo zvakare kuti vamwe vakuru vanenge vaine mikana yokuti vakanga vanzwa miiri isingaite zvakanaka kana kuti ichidzimbikana vanoenda kunze kwenyika kunorapwa. Tinonzwa iye zvino kuti mumwe mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari muSouth Africa mavanga vachitariswa nyaya dzeutano zvichitevera kukuwara kwavanonzi vakaita pakaputiswa bombu ku White City Stadium. Takanzwa zvakare kuti vane maronda avari kurapwa kana kuti vane urwere hwakakonzerwa munguva yehondo. Hanzi zvakaitikira unonzi kwachiduku kuwedza uko makore 38 oroso apfuura ndozvimwe zvezvinhu zvavari kutariswa kurapwa izvozvo kuSouth Africa. Asi veruzhinji vari kuti kana paine zvinhu zvakaita saizvozvo vanodi kungotariswa munyika kana nyika yakanga ine zvinhu zvayo pane kuenda kunorapwa kunze. Vamwe vofunga kuti ndofunga ndosaka vakuru vari muhurumende vasiri kutora matanho ekugadzirisa matambudziko nenyaya dzekuti vanenge vachingoti vakarwara vanokwanisa kumhanya kunorapwa kuSouth Africa. Asi hanzi nevamwe vana chiremba vane ruzivo hanzi aiwa nyaya yekuti munhu anosarudzwa kunorapwa hainei nekuti ari muhurumende here kana kuti ari kupi. Iwe wakanzwa kuti miri yako haisi kuita zvakanaka unosarudzwa kwaunokwanisa kunorapwa. Saka vanenge vachitaurawo kuti ikodzero yavo vachivenga nevamwe vatungamiri kana vakuru vakuru muhurumende kunorapwa kunze. Asi veruzhinji vanenge vachiti ngazviitike izvozvo munyika muine mishonga muine mapiritsi vosarudzawo kunorapwa kunze kwenyika vachisiyawo vanavo munyika mavo vachiti anzwa kuti ndoda kuenda unoona kuchiremba kana unoonekwa kuchipatara achikwanisa kuenda achirapwa achidzoka. Ndo nyaya dzatoda kuti kurukure tiudzei kwamuri kuti zvinhu zviri kufamba sei matanho muri kutora ndeapi yekugadzirisa matambudziko. Tinonzwa kuti tina Dr. Fortune Nyamande vanove mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vari kunonzi kuUmia kuSweden. Makadi Nyamande?
Makasimba here vakandimisa.
Aiwa, ndagona here zita renzvimbo iyo inonzi Umia kana Umia?
Umia ndizvo.
Aiwa, nokuti mamwe mazwi kaunopedzisira wakudimuka ririmi uchida kuti uridaidzire rinyatsobuda. Aiwa, tinotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa. Dr. Nyamande, tiri kuona sangano renyu nemamwe masangano maamuri pamberi kana kuti muchingori pamberi nenyaya yekusimudzira kodzero dzevanhu kuti dzinge dzichitariswa munyaya dzezveutano. Zvii zvamungataura nemamiriro akaita zvino munyaya dzezveutano pari nhasi?
Ndizvozvo. Sangano redu donzo raro resangano redu kumeka shuwa kuti tinorwira kodzero dzevanhu kuti vanhu vese vawane utano. Munoziva bumbiro redu remutemo pasection 76 rinotaura kuti muZimbabwe woga woga ane kodzero yekuti awane utano hwepamusorosoro. Saka iri zviri kuhurumende kuti imeke shuwa kuti munhu wese anonzi muZimbabwe anofanira kunge achiwana inonzi the right to health. Takatarisa zviri kuitika muZimbabwe pari zvino, tiri kushushikana zvikuru nesituation kunyanyanya yemadrugs yemushonga. Semataura manga muchiita, ichokwadi kuti mafamasi akawanda muZimbabwe both ari mugovernment neari kuprivate haana mishonga. Pane ane mishonga acho akawanda acho vari kuda kubhadharwa nemari iri in foreign currency. And isu semazira tinoita maZimbabweans akawanda havasi kutambira mari dzavo dziri in foreign currency. Saka zvakonzera kushushikana zvikuru muvarwere, zvakonzera kushushikana zvikuru kune even avo vari kuchengetawo varwere muZimbabwe nekuti havasi kukwanisa kunge vachiwana mushonga nenguva kana kuwana mushonga the right drugs hama dzinofanira kupuwa vanhu vari kurwara. Tinoonawo zvekare kuti besides nyaya yemushonga madrugs atiri kutaura bati tingati pane zvimwe zvakawanda zvinopfuura mushonga. For example, mumalaboratory mune matest anoda kuitwa, panoda machemicals, panoda mareagents anoita kuti vana mascientist edu malab scientist vakwanise kuita matest avo zvine unyanzvi. Machemicals aya ari kuda zvekare foreign currency haisi kuwanika. Tinoonawo zvekare mamedical societies mamwe vakambenge vatoburisa manotices vachiti vave kuda kuti vanhu vabhadhare pamwedzi pamwedzi neforeign currency. Although hatisati taona zvedu medical aid yati yazviinforswa asi takanzwa makuhwa akadaro iyayo. So zvinova zvinhu zvinotishungurudza zvekare isu seZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kuti zvese izvi zvikaramba zviri kuenda nemaendero azviri kuita ayaya tichaona kuti veruzhinji veZimbabwe vachakundikana kunge vange vachiwana utano hwaunokodzera, utano hwakanyorwa mubumbiro remutemo uye utano hwakabvumirana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika mumainternational human rights instruments.
Aiwa, thank you so much Dr. Nyamande. I think Gibbs can probe you kuti mungorowa zvimwe chete nechirungu handizive nendebele kuti yese.
Yes, so we see Dr. Nyamande that there's a critical shortage of drugs in Zimbabwe, and here we are talking of drugs like you know, some that suppress you know, AIDS kind of stuff, and then we've got some other drugs that are related to diabetes and others. What is the core you know, issue surrounding this kind of shortage?
Yeah, it's indeed true that we have a crippling drug shortage in Zimbabwe. As you have rightfully mentioned, we, you know, we have general deficiency in most essential drugs.
Mm-hmm.
We, you know, people are failing to access drugs for hypertension. People are failing to access drugs for cancer, diabetes. I heard that some drugs and, you know, some materials which are used for dialysis, they are also out of stock. So most people with chronic conditions are failing to access medications on time. They are failing to access the right medications also.
Mm-hmm.
We've also seen even, you know, shortages of basic things like, you know, cough syrups, painkillers,
mm-hmm.
some things which are so basic, you know, that we wouldn't expect them to be in short supply. You know, I think, you know, I would refer to the Constitution of Zimbabwe, which says that every Zimbabwean is entitled to the right to health, which means that states should put in place measures to guarantee that everyone enjoys the right to the highest attainable standard of health. And, you know, when people cannot access painkillers, when people cannot access just basic antibiotics, I think that on its own shows that the right to health is seriously under threat. And as the Zimbabwe Doctors for Human Rights, we engaged the Minister of Health, Dr. Obadiah Moyo, and we managed to have a successful meeting with him last week. And part of the resolution to the meeting that we jointly held with the minister, we agreed on a framework where the government, through the RBZ, then came up with a plan on how they're going to increasingly avail foreign currency for procurement of drugs. But let me say that whatever they promised even in that meeting still falls short in terms of the national requirements as far as procuring drugs from outside the country is concerned. They said that the RBZ is going to avail $6.7 million dollars against a backdrop of about $29 million US dollars. So we actually see that whatever was availed by the RBZ to date is still a tiny drop in the ocean. And, you know, in the long run, I think we need to sit down as a country and say, can we keep on importing painkillers from India? Can we keep on importing antibiotics from India, from South Africa and other countries? When we've got the right people with the right expertise, we've got a very highly reputable school of pharmacy at the University of Zimbabwe. We've got, you know, so we've got highly reputable scientists in Zimbabwe who can produce these drugs in our country. And then so that we'll be able to do away with this whole business of importing drugs from outside the country. So I think this requires long-term planning on the part of the government. It needs to sit down and come up with a strategic plan on how progressively we can start manufacturing most of the drugs that we need in Zimbabwe so that we do away with these ups and downs that we have persistently seen over the years because of foreign currency shortages.
Thank you so much, and stay on the line. So there you are, Chonga.
Yes, Dr. Nyamande, takaonawo svondo rapera sangano renyu richiburitsa gwaro kana statement yamaikurudzira hurumende kuti itore matano mukaipa maawa anokwana kuita 72 muchiti kana yakanga isina kutora matano maizokwira kumasangano anoti Zimbabwe Human Rights Commission, African Human and People's Rights Commission nemamwe masangano ekunze. Pane zvati zvaitika here panyaya iyo?
Tinotenda nemubvunzo iwowo. Ichokwadi, boka redu rakaburitsa statement yakadaro nekushushikana kwaranga riri kuitika nezvaranga riri kuona muZimbabwe. tinoziva kuti sondo rapfuura neipari zvino zvino hazvina kumira mushe muZimbabwe. Saka tingati chatakakwanisa kuita takazodeidzwa naminista mutsva wehealth Dr. Obadiah Moyo, tikagara navo pasi tikawirirana yatingati roadmap yekuti zvinhu zvinganormalizwe sei. Saka chimwe chechibvumirano chatakaita ndechekuti RBZ ichaburisa mari 6.7 million ichaendeswa nechimbi chimbi kunotenga maessential medicine nekunotraya kuredusa backlog yanga iri kune zvemushonga. Asi hatingati takatambira zvose zvakabuda mumeeting sezvo takaona kuti mari yaidiwa yaitosvika 29 million asi hurumende yakakwanisa kuti kusecure about 7 million kuti imbosanotenga mushonga nechimbi chimbi. Saka ndosaka muri kuona even pari zvino mishonga isati yakuwanika muZimbabwe, mafamasi akawanda achiri akavhara, vamwe mafamasi vachiri kuchaja zvinhu ne foreign currency. Saka takawirirana zvekare tikasangana zvikafamba zvakanaka muso chipiri womuso chitatu kana tichaita follow up na minister toona kuti zvoni zvatakatenderana zviri kutevedzerwa here. Kana zvichinge zvisina kutevedzerwa takasiya option yedu yekuti tichaenda kumatare edzimhosva tichinomangarira hurumende kuti haisi kuchengetedza kodzero dzevanhu particularly yatinoti the right to health in Zimbabwe. Constitution yedu inopa muZimbabweni wose right to health. Constitution yati yataka adopta muna 2013 yasiyana neyatanga tinayo yekuLancaster. YekuLancaster yange isinga recognize the right to health. Constitution itsva inoti hurumende inofanira kurespecta kupromota nekuprotekta ma rights evanhu mune zveutano. Saka hurumende inotaka ndozvataida kuti maenda minister na vamanguzika na vamutuli mude kuti ngavazoti pese pavanoita madecisions avo vane obligation sehurumende yekuchengetedza right to health yemazimbabwe zvose. Vakakundikana kudaro isu hatizezvewo zvekare kutomhanya toenda kumataredzi mosva kana kusvika kwazvinoperera sezvo donzo redu kuri kuchengetedza utano the right to health yevanhu yemuZimbabwe.
Aiwa, thank you so much Dr. Nyamande. Tinotenda ramba yenyu muri parunare Gibbs zvanga zvichitsanangurwa naDr. Nyamande sisemwat zvavatsanangura muchirungu murimi rwechirungu. Asi nombotora mukana wayo kuyeuchidza vateereri nevatariri kuti munogona kutifonera panhamba dzinoti 001-202-619-2077 isitobva takufonerai kuitira kuti musaremerwa nemutoro wekubhadhara foni kana yatingati bhiri yeinternational. Mukati bipa tinokufonerai tokurukura kuti mupinde muchirongwa. Gibbs,
we've got some people that are following us already on Facebook. Please note that we are live streaming on our Facebook pages, VOA Ndebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. We've got Kings McGregor who says, I'm watching you guys from Polokwane at Petersburg Hospital Campus. Thank you so much for doing that, Kings. Then we've got Tim Mhlabangane who says, I'm watching you guys from Newcastle upon Tai and Way. And then we've got Jeffrey Sanyika, who says hello. We're saying hello to Jeffrey's. Then we've got Spi Chabata, who says, you guys, I'm watching you from South Korea. I think that's a long way, right?
Oh, yeah.
And then from South Africa, we've got Alphonse Chabuta. And let's see. Lazarus is saying, phone me right now, Chonga and Gibbs. I want to participate in the show. So hopefully we're going to touch some of these people. Who else do we have there?
Rega tingoona kuti pane vamwe here pane vava verenga nokuti vazhinji ndikona master wataura ndiwayo ari kungobuda asi tine mutereri anzo mukoma Jackson vari parunare ndo vaita nhanga rwanze ndofunga vada kukuruma.
Jackson baba kunjani?
Yes, akuda vakutira.
Yes, on the telephone in Jackson sikuzwe kuhle mfowethu. Anguza kuhle ngoba ungazani ukhatshana mani ngwana usenkonqeni. Sondela efonini baba, sondela efonini. Ye, senguzwa ke wena uthini ngakhona oku ezempila kahle ukuthi eZimbabwe ngwana amaphilisi ngawakho ugeneral uretired general uthi wenga khona ngakule kule South Africa lapha yelatsho khona. So konke khona oku kujoni xa sikhuluma ke ngokusilela kwamaphilisi.
Ada
sizwe ngani Jackson, sicela ukufonela baba, sizakufonela kathesi. Ifoni yakho ngazani kachana sibili, asimuzwa kuhle umnumzana uJackson. Siyakufonela noma kanjani khona manje uze size ukuthi kathi sithini baba Jackson. Kuzobuya lo baba ke uNdaba Dube laye uthi ngifisa ukungena kuhlelo, ngangena khona manje. Then kuzobuya ke lo Michel Marimo uMichael Michael Marimo laye uthi ngisa South Africa bafowethu, ngicela le ngifonele. Yeah, so as we go forward, I think we are going to get most of these people.
I know. Yes. Maybe I can throw a question to Dr. Nyamande. Dr. Nyamande, there is an outcry over the traveling to South Africa by Vice President Constantino Chiwenga to seek medical attention. Some Zimbabweans are complaining about that, but some people say it's his right to go to South Africa. And also, let me be specific here. We are not only looking at him. Also, in other countries, leaders go to countries outside, I mean, to outside countries to seek medical attention. But the difference maybe is in Zimbabwe, the hospitals have nothing, and they are in a dire state. In those other countries, maybe their hospitals are functional, but the leaders choose to go outside to seek medical attention. What's your take here?
Okay, thank you so much. Thank you so much for the question. I think there are two issues involved. Firstly, you know, as we have rightfully said, it is every individual's right to seek medical care and medical attention wherever they want. In fact, all patients have got the right to choose a medical practitioner of their choice. And I think the vice president is well within his rights to seek medical care wherever he chooses to have his medical care. And I think the point that we need to clarify now is that we look at the what we call health inequities. When we're talking of health inequities, we're talking of the presence of disparities or the presence of different privileges among the population as far as accessing health is concerned. So do we have health inequities in Zimbabwe? That's the question that we need to answer. So the fact that the rich, the poor, the rich, the connected, the government bureaucrats are able to access the highest standard of care from neighboring countries when more than 90% of the population cannot access services to which are of that same quality, then I think that is where the problem is. And surely the vice president, actually, the last time I checked, he was the head of the social services cluster within government, which means health actually falls under his jurisdiction as far as supervising ministries is concerned. So had they been, you know, executing their mandate so well, I think even, you know, since the Rito League up to now, would have expected most of our hospitals to be providing the most decent care so that government officials will not be flocking outside the country to go and access care in South Africa, in Singapore, and so forth. I think we've just seen the, you know, the continuance of what was happening during Robert Mugabe's time, when he would just fly even to Singapore for an eye checkup, you know. So this could be excesses on part of the state, because at the end of the day, these are state resources which are being used. If those resources can be diverted and be used to invest in our healthcare system, I'm sure all Zimbabweans, regardless of their political or social advantage or disadvantage, would be able to access what would term decent healthcare.
Thank you so much, Dr. Nyamande. Ramba nyimuri parunare Gibbs ndova tine mutere.
Yes, lo baba ke ukhumulani Ncube ecingweni. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila aphutile njani?
Sikuzwa mnandi kakhulu sibili, wena unjani?
Hayi, mina ngiziphilele impela.
Ye, nathi udaba uthi ningakhonoko.
Ye, mina ngithi njengoba bona abaphathi belizwe, o president bakithi, sonke isikhathi sizowuthaba elathwa emazweni ngizowuthiwa president onje umnanga kuvedle ipoison last year sezawuthiwa elathwa e-South Africa this year uthiwe ngusesouth Africa umgawu beselathwa e-Singapore pho thina ke njengoba kuthiwa ilizwe okwenza benze lokho yokuthi ilizwe kalila mali pho ke thina ke esingayitholiyo ngithiwe ni $10 sizakwelathwa ngaphi njengoba phela ilizwe kalila mithi okwenza ilizwe lingabi le mithi yibo futhi opresident bethu ngokwehluleka kwabo pho ke uzulu ukuthi uthi nxa efikelwa isifo esingabulaliyo ngenxa yokusolakala kwemithi ukuthi ukuthi kuphela kwelizwe phela kuphela kwethu okufana okunjengokuthi ilizwe kalila president kalila meli kakula ncedo ukuthi silama president ngendlela esitheka ngakhona kathi sengikhuluma nginje mina ngisebutswana isamba kanye ekhaya ngomathiwa kamvumeli mvunyelwa ngo-April kuphela ungabona ngihambe ngo-December nyabamfosile ngenxa yokuthi ngithi ngaze ngithi ngiye eZimbabwe ngizafika ngenzeni ngizagulelwa umntwana ngimfake kusithi isibhedlela kungenamithi ngizagula mina ngiye ngapho kungcono yokuthi ngibekezele khona utwana umntwana ami engagula ngithi hayi gadani ukumala ayitshalibuyela ayi ngapha kungizofaka esibhedlela pho-ke ukubusa kwabo president bethu kuphi kungathi
wena ubona ngani pho-ke nxa bengasuze bephume elizweni baye ngaphi bayiparanenyato yakho kumbe harare hospital kumele bayenga
bona bakithi opresident kufanele bengene khonapho epararenyato ngela mithi khona nxa kokuthi akula mithi labo besenzengathi akuyenza ukuthi beye emazweni kusiya ngami ngabe le mazweni bayabaxotsha beyekelwatsha ezimbabwe ilizwe labo bengeke bengavulali ilizwe bethemba ukuthi bona yonke into yabo abantu abo babafundisa phecheya nxa sebegula bayaphecheya laba abantu abancindezelwa basezimbabwe kuthiwa kabaye ngaphi bona abaye epararenyato beyelatshwa khona nxa kungela mithi kabasenzengathi
hayi ke siyakuzwa mfowethu phosele ukugcina
hayi mina okwami kuphela yikuthi amazimbabwe wonke nilethemba lokuthi bayakubona okwenzakala elizweni lokho kuthiwa i-defe nje bethuna bethi bayavota abantu bakithi kabake bevula amehlo kungangcono la nxa kuthiwa kuyavota kungabi lo muntu oyedwa oyafaka uxwaye ebhokisini abantu bazihlalele ngoba vele kuyafana lokuthi sibuswa zinyoni kusobala namhlanje nxa bona besiyakelatsha emazweni kodwa uzulu engela mali bebulala futhi ilizwe abantu beselatshwa ezimbabwe besifa babulawa ngamakensa babulawa ngamkhuhlane amathukela le nyonge yakubulala oswele loni parasete esibhedlela abantu kabayekele ukuvotela idoti lozosama president elizweni
ye siyakuzwa kakhulu ke mfowethu sibonge kakhulu ungadina kusasa Khumbulani Ncube
hayi lam niyabonga
ya so that is Mr. Khumbulani Ncube was very angry saying that you know for the leaders to go to South Africa, Singapore and so forth it's just a betrayal to the masses because if Jongai and Gibbs are sick they go to Paranyatwa they go to Harare Hospital where there are no drugs, you know. He says the medical treatment in those hospitals is quite bad because there's nothing that they can do to you, those doctors, because of shortages.
I understand
so
that.
So he's really upset.
I can understand that. Tinemwe mterera riparunare. Hello?
Hello?
Makadi?
Tinofara Makadi.
Nderimpenyu standiani?
Johannes Stole.
Va Johannes Stole, Makadi iko?
Tinofimba Makadi iko.
Muri kufona muri kupi?
Zimbabwe.
Tudzewo nyaya yenyu kuti yakamira papi yatiri kukurukura ndiyo iye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano
ya icontribution andangoita asi chichemo changu chikuru chandinoda kuti maleaders edu kana zvitungamiriri avanhu munyika ngavadzidze kutaura chokwadi tiri kuudzwa kunzi vachionga vari kurakakuvara kwakaita kuwhite city stadium pakaita bombing yewhite city stadium hatina kumbozva kuti vachiona vakamboita muchipatara nakuvara tambozvinzwa only today ndipatakuudzwa zvokunzi vakakuvara zvinoratidza zvoga kuti vanhu vane zvavanovanza havataurirana chokwadi kana munhu akapara ngozi ngozi inorisa nhau dzokungouraya vanhu vasina mhaka dzavakaita musewawanidzi vanhu vabude pachena hazvina kidzi vanofira mahara nezvinhu zvavanenge vakaita
mukoma matisitandiani matisitandiani Johannes mukoma Stole hatigone kuti tinongedze kuti nhinge akaponda munhu kana kuti akauraya munhu nokuti hatina humbo vamazuva nhanza hatina mavhii 11 saka ingatingotaurai zvakatora nzvimbo asi zvekutizonongedza kuti nhingi ndiye akati zvakati zvinenge zvakutoda komishoni iye yakasetwa api iye kana yazowana zvainowana yazivisa nyika teta ukwanisa kuzoenda naizvozvo taura henyu
zvino tinotaura nemhaka yekurwadziwa nokuti vanenge vasingazotauriwa nachokwadi iye zvino right now vanondorahwa toudza kunzi ari kundorahwa zvei kuti akakuvara muhondo 37 years dzakapfuura idzi arimo military service aidi kundorahwa ikoko yava nyaya yekuabhuza mari yestati haisi nyaya yemari yake zvose izvozvo vanhu vanenge vachitiudza vachiita sekuti vanoona sekuti vanotaurira vanhu vasina kufunda vanhu vasingafungi hore dzinotozviziva kuti iye zvino matexis hatichibati gwaya ndokumwe kwakuinda mari dzedu tichikuvara ndisu tinosevenza saka right now hazvivarwadzi aidi kunorakwa nguva yose asati ava vice president nemari dzake zvinoedza kuti ava nemari dzake zvinorwadza vanhu izvozvo vana sb mwoyo the same applies vese vanga vari kudepartment rimwe rekusecurity service but now zvinoratidza kuti tati vane abuse of fund inoitiwa yemunyika munomu nekuda kwevamwe vanhu kuti vapa zvinzvimbo zvinoratidza zvoga zvekuti even nguva yavamugabe iya ndo the same people vakanga vachiabhusa mhari dzavanhu vachitoita sekuti vaitoleka kuvaadvisa iye mudharaomene akatobva youya zvinobva zvatitionesa pachena kuti vanhu vanongo vaselfish vanongoda kuguta kwavo koga nokuti zvino zvipatara tinazvo vana avenue clinic dziri koko vanodi kuita kunoraka una avenue clinic kana vachiziva kuti vanhu vostrainzana panyaya dzeutano ndo zvinorwadza vanhu vanhu saka vachigara vachitaura hatitaurirwe chokwadi nguva dzose parwara watinoti mukuru wenyika kana kuti umwene chekuti ari mugavhenmendi tinozoudzwa otherwise zvinhu zvavawese vanhu vachingotaura zuva nezuva pasocial media mapepanhau asi hazvitendewi kuti tizive kuti vanhu yavo kana vari vanhu vari vatoti vari mugavhenmendi vanotungamirira nyika tifanira kunge tichiziva isu status dzavo kuti zvakamira sei
tinoazirwa
isu semazimbabweans why
ndizvozvo haiwa hanzi chirumusaka saka chinozvinzwira ndirofunga kuti mubvunzo wenyu uri kusvika tichanzwawo vamwe vanogona kupinda muchirongwa vaine mhinduro ndimukoma Johannes Tole vari muzimbabwe tinotenda zvikuru mukoma Johannes thankyou gibs tingotora mukana uno to reminde our viewers and listeners that we are trying to reach minister of information permanent secretary Mr. Ndavanengi Nick Mangwana and Mr. George Charamba, who is the Deputy Chief Secretary of Presidential Communications, so that they can also respond to some of these questions. Mm-hmm. Yes. But Mukoma Johannes was saying leaders should learn to speak the truth. We are being told that Vice President Chiwenga was injured at the White City Stadium bombing, but we never heard him seeking any treatment prior to his South African visit. But now Zimbabweans are being told that he was injured at that incident, and also he had an injury from the armed struggle some 30-something years ago.
Yeah.
Yes, so he's saying Zimbabweans should be informed by their leaders and be told the truth. And he's saying, I think it's just the same as what was happening during the Mugabe era, where some of these officials used to abuse taxpayers' monies.
So on social media, on VOA Studio 7, we've got Valentine Love, who says, why is Chiwenga not at Paranacho Hospital? Question mark. Right? Then we've got Majira Chitova, who says, the fact that Chiwenga is admitted in hospital shows that he is not in good health, unlike what George Charamba is saying, that he is in good health. A hospital is not a gym, according to Majira Chitova. And then we have Meluleki Spanda, who has actually identified the hospital where Mr. Chiwenga is, but we cannot say it.
Yes.
So then it is Precious Petsisi, who says, no. Yeah, this guy, of course, has got a problem. We wish him well, you know. So let him recover and we see what is going to happen.
Mm-hmm.
And then you have got Tlonipani, who says, why in South Africa? Soon after being in power, he fired nurses in his own hospitals. Now he goes for health, medical help in South Africa. What are these people up to?
Yeah, I remember that incident. Yeah. It infuriated a lot of Zimbabwe.
Exactly.
Yes, tinam koma pasimo chidoko. Hanzi, amen, Mr. Stole, munoziva zvinhu zvenyu. You are talking sense. Ndofunga vari kutsinira kutaura kwangusvika namukoma Johannes Stole. Hanzi, munoziva zvinhu zvenyu. Koita effort, Silver Star Chiwota. Hanzi, Pararenyatwa is open. Then Tommy Dera, live from Manapools. Ndoko ari kutoona ari kuita mukoma Donald Mamboma irregular Studio 7. Hanzi, please call me, vabva vaisa namba dzavo, tichaedza kufonerai mukoma. Asi ndofunga ndo vamwe vanhu vatiinawo pano. vanga vachisitsa mashoko avo. Regai tinzo ndiana vatinawo parunare.
We have got Mr. Joseph Chuma, who is a central committee member of the ruling ZANU-PF party. He's based in Bulawayo. He was the MP for Pelandaba and Mpopoma constituency. Mr. Joseph Chuma, welcome to the program.
Good evening. How are you?
We are very fine. How is Bulawayo?
Bulawayo is a bit hot, but at least there were some promises of rain.
Wonderful. So we'll start in Ndebele. So, okay, siyabona uMnumzana Chiwenga ukwele South Africa lapha ayelatshwa khona. Kuzobuya ke owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wayejale ukuya eSingapore. Kuzobuya ke upresident wakhathesi umongameli uyemaso Mnangagwa wathi laphana ke sokule chief waya kwele South Africa. Abantu babuza Juma ukuthi yindaba abantu besiye South Africa kulokuthi umuntu aye empilo hospital, aye Bulawayo hospital, kumbe eParanyatwa, kumbe Gomo ngale eHarare. Uhamba njani Juma?
Ithemba yikho elikuzuleyo umongameli ekukhuluma konoko ukubana ake nisikhangele sitheni kuhle into ezifana nazo nalezo. Ngakho ke kunhlelo zakhe ngaphansi kombuso wake lo about his new dispensation nezinye zezinto lezi azikhangele nisayo ukubana akulungiswe i-health system yethu, izibhedlela zethu, amaklinika ethu abuyele back to i-standard yokuthi nawe nxa ugulile uyakwazi ukuyangena khona uyelatshelwe khona njengako usizakala kuqala ama-80s isanothotha ilizwe lethu leli. So yinto osekumele ikhangele and ifakwe phambili ngoba kuthi ngesikhiwo i-priority ukuthi kona akukhangelwe kona nxa ngoba nxa bona bezakwazi ukuphuma so uluningi lwethu singakwenelisa endala ukuthi siphume sisiyadinga uncedo phandle na. So nxa sokunjalo sokuyizopha likahulumende ukubana wona make sure ukuthiona uyaphuntathibile ukubana i-health delivery system ibe yinto yokuqala cala ukuthi iqala ukulungiswa sibone inguquko ukwenzela ukuthi lawo sibabone beselatshwa khonapha njengomuntu wonke.
Yeah, just briefly, Genskiwa, just 1 minute. Why is it that state officials are going to South Africa, Singapore, wherever, you know, when they're looking for medical help, instead of going to Zimbabwean hospitals?
Well,
I think you are moving, Mr. Chuma. We are now not hearing you well. Your phone is cutting, Chuma. Are you traveling?
Sorry?
Are you traveling? No, your phone is cutting.
I'm not traveling. I think it is
probably. Yes, we are about to corner Spencer with a lot. He's one of us to send down a black spot, eh?
Okay, but
don't
share the same spot as
the one I've been doing. Yeah, I think we'll tell us the engine. Yeah, 1 minute, bro. Quiet. No, I think we've got a
plan spot. Line.
I think we've got a caller.
We have a caller, but. Hello, Mukoma Notice?
Oh.
Yes, ndoda kuti mungoramba muri parunare, bata yenyu muri parunare, tingopa Dr. Nyamande 30 seconds tingovangopindura pane zvavachitaurwa nevamwe vatereri, tingazosvika pakuti tikangano kuti vatichi vatereri. Vanyamande manzwa kuna Mukoma Johannes Stole vataura nevamwe vakumalo ndofunga vataura zvakare. Vakumbulani Ncube vataura. Munogona kungoti dimu muchivapindura.
Ya ndizozo ndinotenderana nevatauri vataura kuti vari kushishikana nenyaya yekuti hapana transparency over the health status of leaders. I think tinoziva kuti kune nyika dzimwe kunyanya even ma developed countries ma national leaders they vanofanira kunge vari transparent in terms of kuti vari kurwara nei nenyaya yekuti kubatsira kwavanenge vari kuitwa kunenge kuchishandiswa mari yenyika. So there's to be accountability kuti pazikano kuti mari ari kurwara nei and uyezve kana dai zvaitogonawo vaikwanisa kutonge vachishandisa maresources locally. Asi semonera tiri kuita sematara anoita pakutanga kuti tangoona zvaiitika munguva yavamugabe kuti vamugabe vaenda kuSingapore week in week out ndozvichiri kungokundinya muZimbabwe kuti vakuru vehurumende vanofloka kuSouth Africa vanoenda kunze kwenyika kunorapwa nenyaya yekuti vakaparadza the health system yemuZimbabwe. tingati health system yemuZimbabwe, besides being unaffordable, hakuna zviriko kuzvipatara, hakuna mishonga, hakuna ana chiremba. Variko vacho havasi vemotivated, vana mukoti vacho variko vacho havasi vemotivated. Standards yemuzvipatara zvedu haatoiti kuti kana
Dr. Nyamande ndikubatei muromo, regai tingopinza muchirongwa. Mukoma notice vatabatisa parunhare. Mukoma notice, taurai tinzwe.
Yebo baba.
Ye kuluma baba.
Yebo, tinotice notice.
Vele indlela enzakala elizweni lethu. Ay ay ay, sikho lokho baba lokho. Mina ngisola abantu beZimbabwe abavotela always yena lo votela uhulumende sasa uthi uhulumende lo uhulumende lohluku. Ukhulumende wefano PF ukhulumende wakusuka kudale lokho esenze izigigaba zakhe vela kolanceda lenza ngaphandle kokuthi yena ukhangele yena impilo yakhetha. Into yokuqala akona mali badlima batshontsha imali bona. Thina ke thina asingela mali sithini sihlala kwamanye amazwe kwamanje. Mangula mina status eBotswana kathi sesibhedlela seBotswana angisikhangela njengomunye umuntu ophila. Ngikhangela ngokuthi ngoba yiforeigner ufika eZimbabwe. Ngahamba eZimbabwe ngiyesibhedlela ngiyabhatala futhi imali futhi ngingena esibhedlela. Last year ngabhutshelwa ngugogo wami mina osinzi wagula ngathi ngesikhathi segugura wona. Last year ugogo wazo watshona ngisiloko skip on sibhatala imali empilo kusesibhedlela kunikela ncedo olunye esaluphiwa nguhulumente. Manje abantu beZimbabwe ba still voting uhulumente ukuthi uvele kala kanandaba lomunye umuntu ophila ombone hambe estradeni eZimbabwe. Bacabangela bona yikho kubona bona belokwazi ukuthi bona besenelisa ukusukuma baye kwamanye amazwe. Ngayigula uyasukuma khona le Singapore, ngayigula uyasukuma e-South Africa. Thina-ke sithina abazali bethu abasekhaya ugogo abangakwanisa ukuhamba.
Po manje kubanjwa njani khonokho-ke mnumzana Notice?
Hayi vele abantu baseZimbabwe abafana mina vele ngisola bona angisolile aba bantu opresidenti wethu la bakhulu bona ababusa kathesi. Ngisola bona abantu beZimbabwe abayiwo othi nxa ngene e-voters office efike evoteleni urhulumente osazi ukuthi urhulumente lo vele ngala ngitsho uncedo lokho waqala ukuhlukuluza abantu from kudala zosuka lesi sikhathi lokho ebemvotela uyabona usuvotela ba.
Kodwa
yebo ugovernment obona ukuthi lo government vele kala ngijinqe bona khathi sakwanisa usihambela kubo ngapha ngapha khathi abafrom thina singalayo imali yokuyakhona le waSingapore lapho labo South Africa siyenze njani.
Hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu, ye phosela ukugcina khonapho.
Mina into lokugcina igama lami ithi amaZimbabwe asintshe nxa unjalo sengivumelana baba lana othi nxa unjalo singavoti ngitsho. Kusungafotela umuntu ngitsho kumbe sitshintshe uhulumente ngoba because uhulumente lo hayi no baba hayi hayi sikho lo
hayi sibonga kakhulu Notice ungathola kusasa ba
kulungile ba.
Yeah, so that is Mr. Notice is really complaining that you know in local medical hospitals you know there are serious challenges. So he says but the blame is on Zimbabweans. They always vote for ZANU-PF and now they are getting this exactly what they are facing. These people, when they're sick, they turn to other countries and you just ignore local hospitals. So he says that's their own fault. But, so, you know, but they have to have a say in the ballot box.
You know what, Gibbs? When people go to the ballot to vote, there are many things that people vote for, not only health. So maybe people are voting ZANU-PF, expecting handouts, expecting jobs to be created, expecting medical attention, free medical attention. There are a lot of things.
Yeah, obviously, but here is somebody who's saying his own grandmother died while going to Mpilo Hospital every time, but could not get the medical attention that she needed. And so she says, he says, you know, at the end of the day, these people are using state funds in going out of the country and doing all these things. So then he blames Zimbabweans, saying, you people, you know what? You are supposed to vote in a way that he believes.
Recently, we heard that there are people who donated money to hire that plane that took
so many things. Anyway, there are so many things in all this.
I know. Yes. You know, people are bitter, Gibbs. Because if you are in a country, you expect everything to be to be readily available. But yeah. If you go to a hospital and you are told that there's no medication at the hospital, they give you a prescription to go and buy.
Yeah.
And then you get there and they ask you pay in U.S. dollars.
And they tell you the medication is not there.
That's true.
So yes. Now I think quality is
yeah, there. We have Mr. Joseph Chuma is back on the phone. Mr. Chuma.
Yes, sir.
Yes, regaini kukunetsa ini rurimi rwamai vanhu vari kupopota hanzai vakana vakuru vakanga varwara vari muhurumende nemubato rezano PF imomo kusanganisira iva vachuma vanoda kumhanya kunorapwa kunze kuSouth Africa kuSingapore kupi uko hongu vanhu vanokwanisa kuenda ikoko asi endai ikoko muchisiya musha wenyu wakachena zvinhu zviri right mumusha imi munoti
ichokwadi tizere dzaidzo idzo kuti hurumende inofanirwa inotofanirwa kunzi imeke sure kuti health system yemuno munyika inotoita kuti even vakuru vakarwara vagone kurapwa vari muno ndosaka hurumende yetsvai ya president Mnangagwa yakataura kuti one of the things dzavachatarisira chaizvo kuti vagadzise nekukurumbidza inyaya yezvipatara izvozvo nemishonga iri kushayiwa muzvipatara imomo saka ndodaira kuti I think ndo zvatifanira kunge tichitarisira sereki kuti dai hurumende yacho mhanyira kugadzira izvozvo kwekutanga because vanhu vakawanda for sure havagoni kuzobuda munyika kunorapwa kune dzimwe nyika kana vazorwara and ukaenda kuzvipatara uko unonzwasisi chaizvo kana uchiona vanhu vechitoshaya kana mishonga yacho saka ipapo apo takashayisa asi ndinogarisira kuti kwaune zvinhu zvakawanda wanda zvakaitira kuti tizosvika ipapo asi kwari zvino izvi it be very very tangada kutanga chikuru chatakuti zvinhu zvazvigadziriswe nekukurumbira.
We're having problems with Mr. Chuma's line. Thank you so much. Ramba nyimuri pa runare va Chuma. Yes. Go ahead.
So, Mr. Chuma, people are really angry, like what Chuma is saying. So, at the end of the day, what should happen in Zimbabwe? I guess maybe there's a solution. One of the callers was actually saying he's blaming Zimbabweans for voting for ZANU-PF. People deserve leaders that they vote for. So, do you agree with that kind of sentiment? Mr. Chuma, are you still there? So I think his line
think
is almost dead.
Line,
so,
yes.
But let's throw the same question to Dr. Nyamande. Mm-hmm. Dr. Nyamande, do you agree with this view by one of the callers that, you know, people are deserving all this because they voted for ZANU-PF. They know the color of ZANU-PF.
Okay, yeah, that's a tricky question. Maybe I would say my response would be my personal view, which is not in line with the views of the association that I represent, because as far as we are concerned, we are a non-political association, and we don't take political sides.
Yes.
But as a Zimbabwean, I would want to say that I think we seem to not have enough literacy during election times. We see more of sloganeering. We see more of, you know, these crazy things like prayer or whatever. Without interrogating the issues, people should be able to say, what does this party stand for? What does this member of parliament stand for? What does this councillor stand for? We don't seem to have that discourse. And we see the superiority of sloganeering over the superiority of thoughtful decision-making. And I think Zimbabweans have been making it wrong since 1980, because I don't think they've been voting based on which party presents a better policy as far as health is concerned. You know, if you look into the previous election, I managed to went through all the manifestos for most of the political parties. And I wouldn't say the ZANU-PF manifesto was the best as far as health is concerned. It was more of, you know, a continuation of the rhetoric. There was nothing new. There was nothing inspiring. And definitely, they don't have any new solution, you know, post-election. We, We can't expect them to come up with something new after the election. What they deliver, what they promise.
Mm-hmm.
And I think to a certain extent, we need to show that the blame is Zimbabweans, to say, did we interrogate our office bearers as far as you know, improving the healthcare system is concerned before the election? And I agree totally with the insinuations of the caller.
Thank you very much. I think you can go ahead, Chonga.
Mm-hmm. Ndakai timboona kuti vatereri nevatariri vari kuti paFacebook pedu, paVOA Facebook paShona. Hanzi paita muterere anonzi Muchokoto. Vamuchokoto, hatisi kuda zvemuchokoto panapa. Makadi.
Hatinosimba makadi.
Aiva, ndiri mupenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana baba vangu.
Taurai tinzwe nyaya tiri kukurukura ndiyo inosuwisa, inosiririsa. Nyaya yekunetsa kana kushaikwa kwemishonga munyika zvaita kuti vakawanda vange vachishayira kudzimba kana kurwara vari kudzimba, asi vane mikana vachikwanisa kuyambuka Limpopo vachinorapwa muSouth Africa nekune dzimwe nyika.
Ndizvozvo chaizvo. Contribution yangu andrum ndichaedza kuti ive very simple, and kana ichabatsira vamwe ichabatsira vamwe.
Ndizvozvo.
Tingati zviri kuitika zvine zvehealth zvemishonga yevanhu. It's part of the jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle yacho ndiya yakafoira kudhara nenyaya yema elections akaitwa sirizvo. Ndaterera vamwe vanga vachi vaine kurwadzikana chaizvo vachiedza kupa pfungwa dzekuti hanzi election ingachinja chinhu muZimbabwe. My advice to those people is that my experience has discovered that elections don't work in Zimbabwe, especially when we still have ZANU-PF in power, because it's just a window dressing kind of thing, a cover-up. You vote, you waste your time, you waste your money and whatever, getting involved in elections. And then they just take the results, throw them away. To sarati sina. Because right now, Tangati Kariro Yukuti Changetina President Munyoani, we party imwe, Angaji Fan Wabuti Pao Gwara Rimuti, maybe Tangati motivated by now, but we are not. And everybody knows, Yuan Wakawanda Chaizo, the Vasiri Vebatore Rachamis. Kana vanhu vemuZANU-PF, they voted for Chamisa because they wanted change in leadership. It didn't happen. So my advice to those who are not fungidzira kuti hanzi election ingachinja zvinhu muZimbabwe, forget it. Forget it, not during and when there's this thing called ZANU-PF. Tozo ndapa nechimwe another little fact. Yekuti rukushupika zvino nya kuti mishonga yashaisiswa kana kuti mari yekuti mu health system ipinde panotinakira. Health system yedu takatarisa vanhu pari zvino, asi mukatarisa kumabazi akaita fanike agriculture, ruzhinji rwevanhu havasisina zvipfuwo, zviri kufawo nenyaya yekushaya. In fact, zvakatogara zvichifa kudhara kubva nakare. Pane vanemo vanga vaine mombe vakavhara matanga ruzhinji kune dzimwe nzvimbo dzakati wandei muZimbabwe. Huku chaidzo handi dzinongoita maronda dzichifa. Mbudziwo hanzi dzinongofuma dzakangopusa dzichifa. All that has got to do with health. And right now kurwadzisa kwazvava kuita kuti zvasvika kune vanhu. These guys with ZANU-PF, they don't care. They don't care whatsoever about Zimbabwe. Whoever is a Zimbabwean out there and inside who dreams kuti hanzi ZANU-PF really cares for people, ane dambudziko iye pache zvake. This is the ZANU-PF that I have known since 1980. I venge anybody in particular, but there's a system, there's a way that this ZANU-PF issue was made up. It's made up to destroy. They are so specialized in destroying come up with anything that is good, bring ZANU-PF nearby, they just destroy it. Finish.
Mm.
And it's only until we remove and manage to destroy ZANU-PF that things will go right in Zimbabwe.
Mm. Thank you so much. Mkoma Mchokoto, Maita Basa. Regai tinzo kuti vachuma vari parunare here vanokwanisa kunga vachipindura vachuma nare yavo hanzi ya dona but vamuchokoto vanga vachikwanisa kuti vachitaura rurimi rweshona vachibva vapindura vachisanganisa nechirungu vari kutaura ivo kuti drug shortages is a jigsaw puzzle yakabvira munguva dzema elections chaidzo hanzi ndopakatangira nyaya yese yekuti zvakabuda musarudzo zvakapikiswa ndo pakatangira dambudziko varotaura kuti nyaya yemari there's no money to fund the health sector saka hanzi health system yese kubvira kuzvipfuwo chaizvo varimi vari kurasikirwa nezvipfuwo zvichidzika kuenda kusvika kuvanhu saka vari kuti inyaya inenge ichingobata haisi kutarisa kuti urwere hwevanhu chete hanzi mombe mbudzi huku vapa examples kana kuti mienzaniso yezvese izvi kuti zviri kubatwawo zvichingonzi zvaita maronda zvafa zvadini kushayirwa mishonga nokuti zvinizvo zviri kuzodzika kusvika kuvanhu dzimwe nguva taimbonzwa vanhu vachinzi vakadya mombe dzinenge dzine zvirwere anthrax hapana achaziva manje kuti zvimwe zvezvirwere zvinenge zvichiwanika nekuti hakuna mishonga ivhini yekurapa kana zvipfuwo haisi kuzosvika here kuvanhu matambudziko akatarisana nenyika gives
yes yes and finally we are coming to the end of the program so Dr. Nyamande is there any way out for Zimbabwe in this kind of precarious situation
yeah I think there's a way out firstly, as noted by most of the contributors to the program, the problems that we have emanate from a political crisis in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think the first lasting solution to solving the health challenges in Zimbabwe is coming up with a long-standing political and governance reform agenda, which will ensure that the political space is not contested, the economy starts functioning well, and a due regard is given to the health sector. At the level of the government, I think the coming in of the new minister, we expect him to quickly sit down, get down to business, look at the underlying causes of the health challenges in Zimbabwe. We need long-term investment in the pharmaceutical industry. We need a refurbishment of almost all the hospitals that we have in Zimbabwe. We need new policies as far as the human resources for health is concerned. We need a multi-stakeholder collaborative approach that is quite a departure from the previous minister. We all know that Dr. Barre Nyatwa was tainted in a lot of scandals, you know, the medical aid societies, you know, a lot of scandals. So we expect the new minister to really come in and bring order into the medical sector. But I think this cannot be achieved as long as we have not solved the governance, political and legitimacy crisis that, you know, that is still prevalent in Zimbabwe.
Mm-hmm.
We can try, but we need to solve the politics first. After solving the politics, then we sit down and solve all the problems that we have in the healthcare system. Mm-hmm. And we need to ensure that the right to health in Zimbabwe is enforced.
Mm-hmm.
The Constitution says every Zimbabwean has a right to health, and the government needs to know and respect this. Failure to do so, the citizens also need to look at themselves. If you don't have health, your grandmothers, your children are going to die in the hospitals because they don't have medication. So at some point in time, the people should be able to mobilize themselves, galvanize themselves, and demand their rights.
Mm. Thank you so much, Dr. Nyamande. Gibbs, pane mumwe mutereri mumwe chete anonzi Gilson Madanire. Hanzi MDC and ZANU-PF are both the same for refusing their supporters a right to choose president of their choice through Congress. Mumwe ari kunyora paFacebook yeshona.
So, so many issues around here.
Mm.
But we've come to the end of the program. Wish you well wherever you are. And wish to thank our guests this evening, Dr. Fortune Nyamande, and Mr. Charles Chuma, a central committee member of the ruling ZANU-PF party. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C., hoping to meet you again in this program on Wednesday. Bye-bye. Mm.
Thanks also to our listeners who joined us tonight on Live Talk. Batereri, ndo vakatsigira chirongwa, chirongwa ndechenyu. Rambai muchitsigira Studio 7. Kushika ameno kumberu kwa Sitneti nemizuwa nezuwa. Zita, ndini Jonga Kandemiri, tokuonekai. Ndaka miriro mwangu anonzi Gibbs Dube.
Yes, siyabonga for it.
Siyabonga. Zakubona kusasa.